manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu gunyana 13, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vaikara vachibhuirwa ivo kuti vanoda here kuzoti vaite mutungamiri wenyika kana vamugabe vatinge vabva muhofisi vamunangagwa vaigaro zviramba asi ndo vatakazoona kuti vakubatana nemauto vatidzisa vamugabe.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition runoti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kubatana kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasarambire panyanga. Zimbabwe yosimbaradza kutsvaga rutsigiro kuti ipinde muUnited Nations Security Council.
Patakatanga shamwari dzangu dzaitondiseka dzitoti hapana kwazvinoenda zvekusekesa vanhu zvenyambo izvi.
Chizvarwa cheZimbabwe Lenmo Jonasi opinda mumafinary America's Got Talent. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riri kukurudzira vanhu vose munyika kusanganisira vari mubato reZANU-PF, vemakereke, vemapato anopikisa, vakarwa hondo yerusununguko, vechidiki nevamwe kuti vabatane mukumira semusambangwena kuti bumbiro remutemo wenyika risavandudzwa kuitira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vari panyanga panopera temu yavo muna 2028. Sangano iri raburitsa mashoko kuvatori venhau richiti zvakakosha kuti veSADC neAfrican Union vakurudzirawo Zimbabwe kuti iremekedze mutemo. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuramba vachidzokorora zvavo kuti vave kuda kuenda pamudyandigere, kunyange hazvo vamwe mubato ravo reZANU-PF vari kuti ngavaenderere mberi nebasa. Ngatinzwei vaMnangagwa vachitaura vari kuChina nezvizvarwa zveZimbabwe mafiki mashoma adarika.
Ndakataura kuti ini I'm a constitutionalist. Kambozvo. Zvinoreva kuti ndotevedza mutemo neumbiro remutemo ndinoritevedza chaizvo chaizvo. Zvakarezve ndinomwe wakarinyora. Avamutavo makuwana vamuchiti kuda shefa vangazowedzera makore aibuda handiti. Ndine ndima yangu yandakaipiwa nevanhu vezivo. Kana yapera kuchaya mazotora ndima dzavowo. Hazviwa. I'm in my second term and I already know the date racho handichabva pachigaro ndoti vanaro mu 2028 ndoenda kumba kopindawo vamwe. So kana kuna vamwe vanokufunga vafunire kuti bodo. Hazvisizvo zvinofungwa nababa.
Mashoko avaMnangagwa kubva kubazi rezvekuburiswa kwemashoko. Tichiri panyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Khumalo akavabvunza kuti sei vasiri kuda kuti bumbiro rivandudzwe.
Chatiri kuitira isusu ndechekuti mugore ra2018 ruzhinji rweZimbabwe rwakanyora bumbiro idzva remutemo wenyika. Rikataura zvido zvaro kuti rinoda kuti anenge ari mutungamiri wenyika angoita matemu makotoro mairi chete anokwana kuita iwo 5 years dzekutanga ne 5 dzekupinga dzoita 10 ari mutungamiri. Mushure mezvo kuuya mumwe mutungamiri mutsva, nekuti takaona munguva yavamugabe apo pataive nebumbiro remutemo wekerisina temu of office, term limit. zvaka konzeresa kuti nyika isvike pakuzosvika pairi nhasi nenyaya yebudiriro uye kuzosvika vamugabe vachizobviswa pachigaro nechisimba chemauto.
Asi katakanzwa vamunangagwa vachiti havana chido chekuti varambe vari panyanga.
Vamunangagwa zvinhu zvizhinji zvavanogara vachiramba. Ndichiri kurangarira vari mutevedzeri wavamugabe vaigara vachibhuirwa ivo kuti vanoda here kuzoti vaitewo mutungamiri wenyika kana vamugabe vatinge vabva muhofisi. Vamunangagwa vaigara zviramba. Asi ndo vatakazoona futi vaakubatana nemauto vachibvisa vamugabe. Saka nanhasi tinoziva kuti vamunangagwa munhu anoindiketa kuruboshwe otemera hake kurudyi.
Bato reZANU-PF riri kuti zviri kwariri kufuka kana kuwarira panyaya iyi sezvakataurwa navamutsvangwa nezuro kuti ndo richaona kuti povandudzwa bumbiro remitemo here kana kuti kwete.
Nyaya yetutemu dziri mubumbiro remitemo renyika ringagodzuti rinosungwa kuZANU-PF kwete sei izvo mazimbabwenzi ose vana vese muzimbabwe panguva iyoyo vakanyora bumbiro remitemo idzva iri muna 2013 vachitaura kuti vanoda etutemu limit yapurezidendi.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe, Ambassador Frederick Shawa, vakazivisa nezuro kuti Zimbabwe iri mushishi kutsvaga rutsigiro rwekuti isarudzwe kuve imwe yenyika nhatu dzemuAfrica dzichange dziri nhengo dzeUnited Nations Security Council dzisina zvigaro zvefirapo pachaitwa sarudzo muna 2026 dzekomiti ichange iripo muna 2027 na 2028. Ambassador Shava vakaudza vatori venhau muHarare nezuro pavaive kumhemberero dzekuzvitonga kweAmerica kuti Zimbabwe yakatowana kare rutsigiro rwenyika dzose dziri mugungano reSADC uye vakatosvitsa chido chavo chekukwikwidza kuAfrican Union iyo vakati yakavavimbisa rutsigiro rwayo. Pari zvino Africa ine zvigaro zvitatu asi zvisiri zvenhengo dzizere, izvo zvakaita kuti pasimudzwe kurudziro yekuti ivewo nhengo ine zvigaro zvefirapo zviviri. Mutungamiri weRwanda vaPaul Kagame vari kukurudzirawo kuti kana Africa yakazowana zvigaro izvi chimwe chete chitorwe neAfrican Union Commission chimwe choita zvekuchinjanwa nenyika dzemuAfrica. Zimbabwe yakambove nhengo yeUN Security Council muna 1982 na 1993. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuSADC nekuAfrican Union kana chiri chokwadi kuti masangano aya ari kutsigira Zimbabwe. Asi nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University muOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti chinhu chakanaka kuti Zimbabwe isiwo zita rayo mugungano renguwani inenge ine mazita enyika dzichada chigaro muUN Security Council.
Ringangova danho rakanaka kuti Zimbabwe ikwikwidze padanho iroro, nokuti nyangwe ichiziva zvayo kuti pamwe haisi kuzowina kana kuti iri kuzowina kana kuti nyangwe ichiziva kuti ino rutsigiro kana kuti haina rutsigiro, zvinhu zvakanakira kuti inzira yekuzvipambadza pasi rose kuitira kuti kana kuina vashanyi vanozozivavo nokuzoshanyira kuZimbabwe vanozoshanyiravo ikoko. Asi chimwe zvekare chinoitika ndechokuti nenyaya dzekodzero dzavanhu dziri kuZimbabwe tozoita nyaya dzeutongi hunenge huchingonzi apa hwakati apa hwakati, kwozoita mabatirwo anoitwa hufumi, zvichange zviri zvimwe zvinhu zvinogona kuti Zimbabwe iongororwe zvekare zvainenge pamwe isinga zofari nazvo. Asi kuzvinika pamberi pepasi rose vachida chigaro icho chichi chomusecurity council zvinhu zvakanaka kuti Zimbabwe isvikewe ikoko.
Tiri kunzwa vashava vachitaura kuti vatowana rutsigiro kubva kuAfrican Union pamwe nedunhu reSADC. Zvinoita here kuti African Union iti iri kutsigira nyika imwe chete iyo Afrika ine nyika dzakawanda dzichange dzichizodawo kukwidza chigaro ichocho.
Ndopano netsa kuti tizive kuti zvinotaurwa naminister Frederick Shava ichokwadi here kana kuti hachisi chokwadi, nokuti sangano resadaki nesangano reAfrican Union vane miromo yavo yokunge dai varivo vazvitaurira, saka hatingabvumirani pari zvino.
Asi yo Afrika, munoona here iine chainozoburitsa kana kuti ichikwanisa kuti inge ichinzwikwa?
Apa ndingatsigira vakagame vanoda kuti ivo chimwe chigaro chomusecurity council chinge chakabatwa neAfrican Union somubatanidzo wenyika dzose dzomuAfrica, kuitira kuti izwi reAfrica rinonzwikwa pamusoro pokuti pondogara nyika dzakaita sana Zimbabwe. Kunzwikwa kwacho kunozondotinetsei kumberi uko.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose, vachidzidzisa paDeFry University muOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekusetsa vanhu, Lenmore Jonasi, akapinda mufinari yemakwikwi eAmerica's Got Talent kana kuti AGT Season 19. Lenmore akakunda vanhu nezvikwata zvipfumbamwe zvasara, anopiwa miriyoni imwe chete yemadhora nemukana wekuenda kunoita mitambo kuLas Vegas. Mafinari yemakwikwi aya ariko musi wa17 uye zvinobuda mukuvhota zvichaziviswa musi wa24. Lenmo akamboita hurukuro naMavelous Mhlanganya weStudio 7 nezvekutanga kwaakaita zvemitambo.
Comedian nechirungu. Ndakatangawo pandakapedza high school yangu pandanga ndiri 19 years old muHarare pabooker fair Harare.
Pamakatanga kuita zvenyambo izvi maitambirwa sei nehama neshamwari dzenyu?
Patakatangawo shamwari dzangu dzaitondiseka dzichitoti hapana kwazvinoenda zvekusekesa vanhu zvenyambo izvi. But ndakarerwa nana sekuru vangu ndo vakatonyaso ndikurudzira chaiko kuti ndirambe ndichienda, ndirambe ndichishanda.
Lenmore Jonasi achitaura naMavelous Mhlanganya weStudio 7. Mukuziya nezvekubudirira kwaLenmore, Marvelous aitawo hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemitambo yekusetsa vanhu chiri muno muAmerica, Alfred Kainga.
Kunzwa kufara zvisingaite nemukana wakadai, tiri kunyatsonzwa kufara. Takaitaura nyaya iyi kubva paakatanga kupinda, kutanga vanhu vasati vatomboziva kuti ndo zvaari kuronga. Ndikamukurudzira kuti chinhu chakanaka chawaita, chinhu chichatisumudzira isusu senyika, kuti nyika yese ikwanise kuzivawo kuti isusu vanobva kuZimbabwe tinokwanisa kutomira mirawo navo vanoita zvemitambo yekusekesa vanhu.
Takaona zvakare kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvanga zviri kushandisa maWhatsApp group nemamwewo maplatform kuti vawanikwe ivo vachivhotera Lenmore Jonasi. Mungati zvakabatsira here izvi kana kuti akawanawo mamwe mavhoti kubva kumaAmericans?
Aiwa mavhoti akawana akawanda kubva kuvana veZimbabwe, but handidi kutaura ndichinyepa kuti vamaAmericans havana kuvhota. Vakamuvhotera, vakamufarira, saka ndinovimba kuti vacharamba vachimuvhotera even pafinal yaakupinda iyoye kuti ahwine chinhu ichi, ahwine mukombo uyoyo neruvimbo chairo kuti anogona kukunda all the way.
Semumwe anoitawo zvemitambo izvi, zvakaoma sei kuita zvemitambo pamberi pezvizvarwa zvemuAmerica?
Unofanira kutoita basa, nekuti chamunoona ndechekuti isusu tinobva kuZimbabwe, takakura tichitaura rudzi rwakasiyana nevamwe, takakura hedu tichidzidza chirungu, asi pamacultures anogona kusiyana. Saka chinhu chaunofanira kumbopinda wombodzidza, womboziva mafambiro evanhu vemuno muAmerica, wonzwisisa kuti chinovasekesa chii. Kana wazonyatsochibata manje, vakakufarira, chavakanakira ndechekuti vakakufarira, vanokusimudzira basa rako. So ndo zvandaonawo kuti pana Lenmore aisa basa rake mukati, varifarira saka vamukurudzira. Saka chinhu chinongoita kuti vamwewo vaikarejeke vanenge vari kumashure vachizviona kuti ndo zvatiri kuita zvinogona kubuda zvichitipa upenyu hwakanaka.
Chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemitambo yekusetsa vanhu muAmerica, Alfred Kainga, achitaura naMavelous Mhlanganya weStudio 7 ari kuTexas muno muAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. gamba munyaya dzekurwisa utongo hweudzvanyiriri hweapartheid uye vakambova gurukota rezvemari nemamwe mapazi muhurumende yeSouth Africa vaPravin Gordhan vashaya vangava vane makore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa. Vashaya mangwanani vari muchipatara mhuri yavo ichiti vanga vaine chirwere chegomarara. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wehurumende yeBritain vaKeir Starmer vari kusangana nhasi kuti vazive chikumbiro chemutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky chekuti vavape mvumo yekushandisa zvombo zvemuchadenga zvavainazvo kurwisa mukatikati meRussia. Asi mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vari kuyambira kuti kupa Ukraine mvumo yekuita izvi kuchapa kuti Russia irwisane neNATO. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNicaragua. Mubvunzo unoti chii chakanyanya kuoma kudarika kuenda muhopoteri munyika isi yako? Uko upenyu hwemunhu hunofanirwa kutanga zvakare munyika yaasina kujaira. Minduro inoti kushungurudzwa nekuiswa muusungwa munyika yake. Vasungwa vezvematongerwo enyika 135 vaive muusungwa muNicaragua vakazoregererwa vachiendeswa kuGuatemala musi wa5 Gunyana, pari zvino vave kuziva chokwadi chemativi ose. America yakakwanisa kuita kuti vanhu ava vabude mujeri senzira yekubatsira, uye mutungamiri weGuatemala vaBernardo Arevalo vakabvuma kuvatambira. Vaimbo vevasungwa ava vari kupiwa mukana wekunyorera nzira dziri pamutemo dzekuvaka zvakare upenyu hwavo vari muAmerica kana dzimwe nyika. Pamusangano nevatori venhau muGuatemala, mutevedzeri wegurukota reAmerica rinoona nezvedunhu reWestern Hemisphere vaEric Jacobstein vakati zvakanga zvisingatambiriki chiri chinhu chainzwisa tsitsi kukwazisa vanhu ava panhandare yendege apo vaitora nhano dzekutanga zvakare upenyu hwavo nerusununguko. Vakati vaimbo vevasungwa ava vakave nenguva yakaomarara kwazvo muNicaragua nekuti vakaburuka mundege vachiti Mwari komborerai Guatemala. Pakati pevasungwa vakaregererwa pane vanhu 13 vanodyidzana nesangano rechitendero reMountain Gateway riri kuTexas, uyewo vanorwira kodzero dzevanhu vechitendero cheCatholic, vadzidzi nevatori venhau. Vamwe vezvikwata zvevasungwa vezvematongerwo enyika vakaendeswa muupoteri nehurumende yaOtega Murillo mumwedzi ichangodarika. Chikwata chekutanga chaive nevapanduki 222 vakaregererwa vachienda kuAmerica muna kukadzi 2023, vese zvavo vakatorerwa kodzero dzavo dzekuve zvizvarwa. Munandira 2024, hurumende yeudzvanyiriri yakaregerera Bishop Rolando Jose Alvarez vekereke yeCatholic vanoremekedzwa kuru pamwe nenhengo 15 dzekereke yavo vakapirwa kuVatican. Kubva muna 2018 pakaratidzira vanhu nyika yose vachipikisa utongo hwemakore 11 hwemutungamiri wenyika Daniel Ortega, hurumende yakashandisa chisimba kuzvinyirira nekuedza kunyaradza vanoishoropodza. Udzvanyiriri ihwohwo hauna kumira. Magwaro maviri aburiswa gore rino, rimwe nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica riri pamusoro pekodzero dzevanhu muNicaragua, nerimwe rakaburitswa neUnited Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, anoburitsa pachena kuenderera mberi kwekusungwa zvisina shumo, kusabatwa zvakanaka kwevasungwa nekutyisidzirwa kwezve vematongerwo enyika vanopikisa. Mugwaro ravakaburitsa, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakati vanokurudzira kuburiswa muusungwa nekuchimbidza kwevasungwa vose vezvematongerwo enyika nevasungwa vepfungwa muNicaragua pasina zviga zvinotarwa. Vakati vanhu vemuNicaragua vanoda uye vane kodzero yeutongo hwejekerere, vese vachiwana kodzero dzavo nerusununguko rwavo rwavanopiwa nebumbiro remitemo zvisina kutya kuti vanosungwa kana kushungurudzwa. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNicaragua. Makateerera ku Studio 7 tichitefenyura tiri pamuzinda we Voice of America mu Washington DC. Yave nguwe nyuwa tereri, ye kushita uramoga, jamuno funga.
Pa Studio 7, pa Studio 7, mamukase shenyuwa shamarari wose ve Studio 7. Aine funga zangu chetendezo kungoti, vashamarari ve Studio 7, musa sefa ma audios, Edward no tumira. Kuti mu gone kuplaya ma audios, amunenge mchifarira imi, nukuti tu oshamisika zukuruti, umwe munhu anogoda kudzokoroga zuva nezuva kana kuti rutatu rufo pasvondo
pane penyuro pakadii apo varume kuda kuti timbodzidzisana panyaya yekuti kwanzi kuvhota kana kuti kudii ngatisashore vamwe tichiti vanonzi vakavhotera pasina saka ndosaka vachipiwa mapfunde kuti vadye chinoichi nechi nyaya yekuvhota hapana asingatozii mapfunde akaridhiwa plus hakuna asingazivi kuti kwaiva nechiya chinonzi fazi chiyachi saka ngatisashore vanhu tichiti vari kupiwa mapfunde chinoichi nechi nyaya iripo ndeye kutongoti titongosimbatiza semazimbabwe kutoti namwe akatiwirai ndeyedu tese waizi
ndinoti kutenda kune mi watariri wevoice of america zvinora ndauya nharo nhasi ndataiwazve zambuko remazimbabwe zvandiri munyika yezimbabwe ini ndoga ndimire ndini zvangu muyera mhofu zvino mochindisvitsirawozve mashoko kune chizukuru chenyika hicho chine misodzi inochemwane wakawanda anodudzwa chamisa uyu kutaiwazve taakusvika pamharadzano zvino ndaita chiti zvino ndingamuone sei tikurukure murandarume uyu
makadii pastudio 7 ndeitwaura tindamahachi ndotaura ndiri mupretoria ndachingokumbirwa uchisowana wezimbabwe kudai purezidendi wedu vamunangagwa warega kubvisa us kuti us harichashandi muzimbabwe zvinotikanganisa kazhinji tichida kutumira vabereki wedu chikafu tinongovatumira ari maus ongava munhu ari kunyika kupi kana kupi anongotumira ari maus zvino vakabvisa maus vanenge vatiurayira nyika ipapo zvinenge zvakanganisa zvinhu zvakawanda kwazvo
maswera sei muzimbabwe maswera sei inini ndiri kusouth africa kuno haisusu tiri kukumbira kuti hai munangagwa ngaabude isusu toda kudzoka kumusha kuno kuri kuoma ngaabude munangagwa ngaatsike pachigaro kuno mapasipoti ari kuti dhurisira ari kuti 5000 tinoiwana kupi 5000 yacho isusu tisingashandi toshandira makula mari yacho ishoma tiri kunetseka isusu South Africa kuno toda kuzimbabwe kwedu hatichadi nezvekuno ngaabude munangagwa
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to Pogine.
Mushirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki achiri kusimukira Moses Midzi remagitara achinzi Moka Makanika. Moka ndiye akakunda kumakwikwi e2024 Harare Cup Clash akaitwa kuCity Sports Center svondo rapera muchikwata chehip hop. Ngatinzwe hurukuro yaaita naIvan Zininga wo Studio 7.
Oi. Morgan and DR Blacks.
Amen, hallelujah. Ngozi ndatanga ndiri kuchikoro, ndatanga chita zvekunyora music muchikoro. Saka ndatanga kutara to perform too if I'm not mistaken.
Mazita anyaya munatora kupi vakomana aya, Moka Makanika. Hanzi uri kupisa ka zviri kufamba sei
kungoti kana zvinzi uri kupisa iwe wako wachona unongo zvinzi uri kupisa hauzvioni kuti uri kupisa here
para mafans ndo anga chingoro simbisa kuti ndiri kupisa but I believe kuti ndiri kupisa zvishoko ndosanganawo nevanhu zveshoko chingoro kuti ndiri kupisa
vari kuitambira sei vatsigiri vako muzvimana
ya vanhu vari kunakirwa nayo music vanhu vari kutambira music and vakawanda vari kuti ramba vakadzvanya so ndozvimwe zvezvinhu zviri kuzoita kuti believe kuti vanhu vari kuitambira zvakanaka music and vanhu vari kuti music iripo
matambudziko amunosangana nawo ndeapi
machallenges manje atinosangana nawo muindastry ndekuti kuno kuzimbabwe masponsors abatike zvekumari sponsors awaneke muno awane management kana ikashaya mari inobvaita management isina basa maona so ndomamwe machallenges atinawo izvezvi tinachingoshingirirawo to sometimes kamari kaunenge wamburiwo mawoks kako unenge wamburiushandawo kubasa ndokaunenge wakutorawo kuendesa kustudio tichi ofishi ndokushanda kwacho ndokukura kwacho
vanoda kukubata vari kuda kutsvaga mimhanzi yako vasati vakuziva vanokuwana kupi
ya vanoda kutibata vano pafacebook page wakati moka makanika wakaenda pafacebook page ya uno pane numbers toripo ipapo ndo numbe dzavanotibata ipapo namba dzeni dziripo ipapo tinokurumidza tabatika
mune mashoko here aunodawo kusiyira vatsigiri vako
ya mashoko ekuvatsigiri vedu ndekuti toda kuvatenda chekutanga todawo vatenda keep on supporting and god bless you mwari ngavakomborere vanhu vavo because ndovo vanhu vacho vanoita kuti
was a Friday tombo kanda kanzwisa moka makanika
kambo kanonzi final song kubva kuna Moses Midzi remagitara achinzi Moka Makanika anga achita hurukuro naIvan Zininga weStudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitara nemusi wechishano svondo rinouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano paStudio 7 tibatei paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 031 chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa makore mashanu kubva zvashaya ndinodzokorora nhasi tiri kuita hurukuro tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika uye kuti zvinhu zviri kufamba sei mune zvematongerwo enyika kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 sezungwa yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare sangano recrisis in zimbabwe coalition rinoti vanhu vemuzimbabwe vanofanira kubatana kuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vasarambire pachigaro zimbabwe yosimbaradza kutsvaga rutsigiro kuti ipinde muunited nations security council tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni weStudio 7. NgoLwesihlanu mhlaka 13 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Bazazibulala kumbe bafuna ukuthengisa imali bangayibamba bona abakhulu bakhulu khonale. Ayisaphumi sebeyifaka ezikhwameni. Ayisoze isincidi kodwa indlovu ababulali ngoba ziyasibulala sidlela amabeli.
Ele Zimbabwe lithi lizaqhuba uhlelo lokubulala indlovu inyama yazo inikwe abantu abalambayo.
Mina ngafunda ngaqeda kodwa ngokomo womabelizo ilizwe liwomile sesebenza nje emgwaqweni. Ama short time, sometimes ama night. Roughly kuyamphilisa nje since ngaqalayo kanti lesi hayi semanejile ukuthi imindlu yami ikhanye ukuthi kwenzakalani.
Sebe sidla kanye abanye abantu abaswela ukudla ekobulawayo. Owaye ngumongameli wakweleBotswana namhla umiswe emthethwandaba witheswe amacala amaningi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukhulumende uthi uzabulala ezinye indlovu kunikwe imihwapa yazo lenyama abantu abalambayo emaphandleni ababhekanele somiso esikhulu lonyaka esidalwe yisikhudumezi somkhathi yeseEl Nino. Kubika uNokthaba Dlamini.
Umphathi ntambo obona ngezokulondolozwa kwezomkhathi lenyamazana zendle unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uhulumende uthethe isinqumo lesi ngenxa yendlala ehlasele abantu okwesabekayo lonyaka. Uthi omama kuzigaba ezehlukeneyo bazaqhatshwa ukubenga imihwapa yendlovu qede iyabelwe izabelo zonke phansi kohlelo lukamongameli olwe Presidential Feeding Scheme.
Okwakhathesi sababhalele ukuthi bakukhangele. Then when the service on sesihlala phansi sesibona ukuthi siyahanjiswa njani.
Uhulumende uthi okunye okwenza ukuba baqhube uhlelo lolu yikuthi indlovu zithwalise nzima abantu ezigabeni ezehlukeneyo. Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Elizabeth Thebe ohlala duzane leFula Forest.
Bazazibulala kumbe bafuna ukuthengisa imali bangayibamba bona abakhulu bakhulu khonale. Ayisaphumi sebeyifaka ezikhwameni. Ayisoze isincidi kodwa indlovu ababulali ngoba ziyasibulala sidlela amabeli.
Sixoxe njalo lo mnumzana Eugene Sibanda ukhansila ka ward 17 emabale.
Abantu bedlelwe amabele beqede bengatholi lutho, indlovu sezizinengi kulabantu.
Umnumzana Daniel Sithole ohola inhlanganiso yezemvelo eGreen Shango Environmental Trust uthi lulungile loluhlelo ngesizathu sokuba inani lendlovu selilinengi kakhulu.
Yebo, inyamazana zendle ziligugukithi njalo zibaluleke kakhulu, kodwa kumele futhi sibuye sinanzelele ukuthi le mpila kahle yabantu lamalungelo abantu ezabelwe nezehlukehlukeneyo abalulekile njalo.
Ukhansila kaward 3 ekatshetshethe umnumzana Given Moyo uthi umbono mibili ngalesi sinqumo.
Inyama leyo ngiyazi ukuthi isizadala futhi uhlukuluzo futhi ebantwini. Abantu basebezaqala ukuhlukuluzwa yilabo bantu abazavelela kwezinye indawo besiza lapho okubulawo lezindlovu bona bengazange zibahlukuluze.
Unkosikazi Nyoni uthi indlovu lezi seziziningi kakhulu kuqathaniswa lobubanzi bamadlelo azo okuyiso isisusa sokulisana phakathi kwabantu lenyamazana zendle. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Farai Magu ohola inhlanganiso ezimeleyo ebona ngezokulondolozwa kwemvelo eCenter for Natural Resources Governance othi bona kabavumelane lalokhu.
It's a very reckless move that is going to affect tourism.
Isinqumo esiyingozi esingabulalela tourism eZimbabwe, njalo lokhu kusazophikiswa laphambi komthetho ngoba indlovu zivikelwe ngabamalungelo e-international conventions. Awuvuki nje uthi sengibulala.
ezinye izakhamizi zilombono wokuba imihwaba yendlovu lempondo kumele kuthengiswe kwamanye amazwe imali etholakeleyo isetshenziswe ukuthuthukisa izigaba zabo. Iziqondiso zesivumelwano samazwe omhlaba wonke jikelele ese Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kumbe CITES kazivumelane lokuthengiswa mahlayana kwempondo zendlovu kumbe inyama. Kusanda kwethulwa umbiko edalele parliament leZimbabwe ukuba kulendlovu ezifika inkulungwane ezilikhulu 100,000 elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Selokhe sekudaba olufanayo abantu abaningi emadolobheni bathi sebesidla kanye ngelanga ngenxa yokuswelakala kokudla. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda uxoxe laba emadolobheni labahlala edolobheni lakoBulawayo.
Kukondoda zibonele ebantwini kulezi nsuku indlala ingenile. Unkosana Senzile Moyo ongelandoda olabantwana ababili ubhotabhota edolobheni lakoBulawayo ezama ukuselela abantu abakhe ukudla.
Sidle ekuseni nto abantu abaye bephuma nje sidle khona lokho sokuphuma nyazinye ukudla futhi intambama ngangazuzanga lutho kusho siyalala nje sivuke ekuseni njalo nje.
Umnumzana James Dube uphila nzima lodade wabo olegciwane le-HIV.
Esikali kudle ekuseni udle ntambama because juthi ukuthi imali ayikho kuyakusukhetha futhi ukuthi enaleyo i-breakfast sikhavi lunch so siyakudla ntambama.
Omunye othole nzima umnumzana Reason Pofu ongenamsebenzi omlethela imali.
Kwaba nje lengadlanga ngizange ngalivuka ekuseni. Mhlawumbe umnawamunye ngokazi mhlawumbe u-one dumu khona size ucile ukudla ezindlini.
Abasakhulayo abaningi bathi baphila nzima ngenxa yokuswelakala kwemsebenzi. Ukosazana Grace Nyoni waphutsha izifundo zakhe eCollege le-National University of Science and Technology.
Kodwa sengidrophe out ngenxa yokuthi izinto ziyadura, ischool fees siyadura okokuqala, abazali bami abasakwanisi ukuthi besibhadale. And lokudla endlini akusela kudla. So lami ngigcine ngibona ukuthi ngcono ngizame amanye amaminzi ukuthi ngiphile. So sengisemgwaqweni lami senzama ukudinga imali, izinto zikhwelile.
Kukanti uRumbi Zulu usekhathele ngokuhlupheka, ngakho ke uthi sekuthengisa umzimba ukwenzela ukuziphilisa.
Mina ngafunda ngaqeda kodwa ngokomoma kwelizwe ilizwe liwomile sesisebenza nje emgwaqweni ama-short time sometimes ama-night roughly kuyangiphilisa nje since singaqalayo kanti sehayisanejile ukuthi amindlu yami ikhanye ukuthi kwenzakalani.
Umnumzana Tesmond Ntini inkokheli esigaba selobhengula uthi abantu bayadubeka.
Abantu bathwele nzima kakhulu and indlala ibhahile sihlangana labantu ana abayi babakhangela imizi abantu abadala abagogekileyo.
Ingcwethi wezomnotho ezimeleyo umnumzana Lubani Nondo uthi umlando wokuvikela indlala ukuhulumende.
Daba lwendlala emadolobheni ongithi by extension lemaphandleni lubuhlungu kakhulu kodwa kulisizi kulakho konke yikuthi uhulumende sowapenda umpikitsha ukuthi kumele sizwisise ukuthi vele kumele abantu balambe ngoba bekungela zulu ngomnyaka odlulileyo. Sizona siqhubeka singasebenzi, sizaqhubeka indlala isithaya. Uhulumende kumele akulungisise lokho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi akula muntu ozabulawa indlala eZimbabwe. Njalo uhulumende uzama ngamandla wonke uba athengele uZulu udla. Uhulumende wakhe uthi kulabantu abafika phose izigidi ezilithuma abalambayo elizweni abagoqela abahlala emadolobheni. Kudingwa imali efika amabhiliyoni amabili eZimbabwe ukuze uZulu athengele udla. Kule ndlala esabeka eZimbabwe lamanye amazwe edalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino esenza izulu linganingi imfanelo onyakenye. Ngiyimele Studio 7 ngikoBulawayo ikamela mweze Jesus Banda.
Waye umongameli wakwele Botswana umnumzana Seretse Khama Ian Khama uphindele elizweni lakhe lamuhla. Selokhe wabaleka wayahlala kwele South Africa ngomnyaka ka-2021 ekhala ngokuthi uhlukuluzwa ngowamkhetha ukuthi athathe isikhundla sakhe umongameli Mokgweetsi Masisi. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron khona le kwele Botswana.
Ukama umiswe emthethwandaba eHabroni lapho wacele ukuba kwesule esinqomo sokuthi abotshwe ngaphenduka kwele Botswana. Umthethwandaba ovumelane lokama yena osezaphenduka emthethwandaba mhlaka 23 Mpandula kuzothonisiswa amacala agoqela elokutholakala lesikhali ezazingekho emthethweni lelobukhohlakalo. Ukama uyakuphika konke lokho esithi imsebenzi kamasisi ozama ukumdlisa luklubhu okwamenza wachiya ibandla elibusayo wabumba elakhe iBotswana Patriotic Front kumbe iBPF. Umabhalani jikelele weBPF umnumzana Lawrence Wokedize uthi ukuphenduka kwakama makucho ukuthi umkhankaso wabo wokhetho oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo luzaba lamadlabuzani.
We have been very consistent.
Njengebandla sihlala sisitsho njalo laye ukhama wacho ukuthi siza kwenza izimanga kukhetho oluzayo. Usebuyile ukuzokhankasela ukhetho.
Ukuphenduka kwakhama engalindele ukutsheyiningi okugqela abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bebambe wangaphansi. Umnumzana Cosmos Banda uthi ukuphenduka kwakhama kuntshintsha isimo ngokhetho lwenyanga ezayo.
It can make kube le stiff competition yenza ukuthi i-ruling party layo ibophe ziqini.
Umnumzana Ntokozo Thebe odabuka eZimbabwe ohlala eHabroni uthi khathesa amehlo wonke azaba phezu kwakhama ngesikhathi sokukhankasela ukhetho oluzayo.
Kungenzakala ukuthi okwento lokhu kubuya kusiba i-disturbance ukuthi especially ama-opposition parties, people they are now going to focus ukhama.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi kulezi zathu ezingabe zenze ukhama ukuthi aphindele ekhaya.
Ukhama usefikile kulelo zinga lokuthi azimisele ukuthi akwenzeke okwenzakalayo, kodwa kuqakathekile ukuthi ngingafeli o ngigugele elizweni elingasilolami.
Uthi okwesibili njalo ngabe kuyiso isizathu esemqoka ikuthi ukhama befuna ukufika ngesikhathi ukulungiselelwa okhetho kuzazoncedisa ibandla lakhe le-BPF. Noma nje ukhama kunguye wakhetha umasisi ukuthi athathe isikhundla sikamongameli ngomnyaka ka 2018, ababili laba sebe ngumangoyelenja kodwa akucaci ukuthi balwelani. Umasisi esikhathini esedluleyo uke wathi ukhama wayefuna ukuthi ngemva kwesikhathi kufake umfowabo esikhundleni sikamongameli yena asetshenziswe njengesiphamaso. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSauron kwele Botswana.
Abadala bathi ithulelwa ebandla. Nanti tuwa mahlabezulu kuhlelo live talk. Maviki wonke ngovulo kusiyango lesihlalo. Sihlaziya kwenzakala elizwe lasemhlabeni jikelele. Ingqoqo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani ke nje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga, let us connect and network. Kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke.
Kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani.
Sigxila kweziphathelane lentuthuko kuhlelo aseyisuzeni bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMavela Simhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulaptop ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Voice of America. Sisakaza kuradio, kuFacebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Yesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia uthi uzalwisana kabuhlungu lele Melika lamanye amazwe entshonalanga le Ukraine. Ele Ukraine lingavunyelwa ukusebenzisa izikhali ezinkulu ukuhlasela elizweni lakhe. Umongameli Vladimir Zelensky wakwele Ukraine usecele ele Melika lamanye amazwe akumanyano we-NATO ukuba asebenzise izikhali abazinika ilizwe lakhe ekuhlaseleni phakathi kwele Russia. Kubikwa ukuba umongameli Joe Biden usahlolisisa udaba lolu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba baphila nzima abantu kwele Morocco esigabeni se-High Atlas Mountains okwaba lokuzamazama komhlaba nyakenye wabhubha izakhamizi eziningi. Bathi izindlu zabo kazikalungiswa, imigwaqo lokhe ingahambeki njalo ezinye izikolo kazikavulwa. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington.
Kuyini okunzima ukwedlula ukuphephela elizweni elingayisilo lakho? Lapho omele uqale kutsha impilo endaweni ongayijwayelanga. Impendulo ithi, yikuhlukuluzwa lokubotshwa elizweni lakho. Abantu abalikhulu elilamatshumi amathathu lanhlanu 135 ababotshwe ngendaba zombusazwe abavalelwe entolongweni kwele Nicaragua bakhululwa bahanjiswa kwele Guatemala mhla ka 5 Mpandula. Bazi zonke izimo zombili. Elemelika lenelise ukubahlenga ngokuthi bakhululwe ejele, njalo umongameli waseGuatemala wavuma ukubamukela ngomusa. Abantu laba sebephiwe ithuba lokucela indlela ezisemthethweni zokuthi baqalise impilo zabo kakutsha eMelika kumbe kwamanye amazwe. Ekhuluma lentatheli zindaba ekwele Guatemala, umsekeli kanobhala weMelika obona ngenhlelo zangentshonalanga, U.S. Deputy Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs, umnumzana Eric Jacobstein, uthe, kwaba yinto emangalisayo ethinta imizwa ukubingelela abantu laba besethareni. Lapha bethatha amanyathelo okuqala kutsha impilo zabo futhi bethole lenkululeko. Wengeze wathi ababeyizibotshwa laba bahlangana lobunzima obukhulu eNicaragua lokuthi behla endizamtshineni besithi, uNkulunkulu abusise iMelika, uNkulunkulu abusise iGuatemala. Phakathi kwababebotshiwe kulabalitshumi lantathu 13 abangamalunga eMountain Gateway, okuyinhlanganiso yezokholo esesabelweni seMelika eseTexas, labalwela amalungelo oluntu, amakholwa esonto yamaKatolika, abafundi kanye lentatheli zindaba. Bayingxenye yamaqembu amaningi ezibotshwa ezidudulwe nguhulumende kaOtega loMurillo zaba iziphepheli kunyanga ezisanda kwedlula. Iqembu lakuqala lalilabantu abangamakhulu aphezu kwamabili 222 abaphikisana lohulumende abakhululelwa ezandleni zeMelika nyakenye ngoNhlolanja. Bonke baphucwa ubuzwe babo. Ngozibandlela lonyaka ngo-2024, uhulumende wakhulula uBishop wamaKatolika ohloniphekayo uRolando Jose Alvarez. Labanye abesonto yakhe abalitshumi lanhlanu 15 wabanikela ezandleni zeVatican. Kusukela ngo-2018, lapho okwaqala khona ukutshengisela kwabantu elizweni lonke jikelele besola umbuso weminyaka elitshumi lanye kamongameli Daniel Ortega, uhulumende uhlukuluze abantu ngodlakela olukhulu ezama ukuthulisa labo abasola umbuso wakhe. Ukuhlukuluzwa kwabantu lokhu kusaqhubeka. Imbiko emibili ephume lonyaka ukhitshwe lugatsha lwe-US State Department obubona lungelo kwele Nicaragua lowethulwe yi-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights iveza ukubotshwa mahlayana kwabantu okuqhubekayo, ukuphathwa kabi kwalabo ababotshiweyo lokwethuselwa kwabamabandla aphikisayo. Sikhuthaza ukuthi bonke ababotshelwe ezombusazwe bakhululwe kwele Nicaragua, kutsho unobhala obona ngobudlelwano beMelika labanye amazwe uSecretary of State u-Anthony Blinken kumbiko awethulele abezindaba. Abantu baseNicaragua bafuna umbuso okhululekileyo lapho okuhlonitshwa khona amalungelo abo kanye lenkululeko yabo kungela kuhlukuluzwa.
Lo ngumbono kahulumende weMelika. Kuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 njani? Hayi, lingelela. Sibangazwa nje izano le. Yehluleka nje ukuhlonipha imfundo. Matisha kunini ekhala ngeholo. Imfundo siphansi ngendaba yemnankagwa lo ongafuni ukuhlonipha imfundo. Imigwaqo ifile, amabhasi, izimota zilimaza abantu njalo. Yena akakuboni konke lokho. Asazi kumbe kona abahlali meeting le-cabinet yake bebonisana ukuthi hayi asiqhubeni so asenzeni so makunje kuyabheda la silungiseni la. Avele bebuye nento efileyo nje ebantwini bethu beyikhuluma nje. Into abayaziyo ukuthi abantu bebopha abantu abahalacala. Yinto abayaziyo kuphela.
Salibonani bantu beStudio 7, salibonani njalo labo bonke abantu bakithi abathanda iStudio 7 abangamana bebelenhlanhla bewuzwe lo mlayezo wanamuhla. Ngiyacela nje ukuthi lingilalelisise nje kancane, linginikeze ithubanyana. Ngicela linake kakhulu emhlabeni ukuthi kwenzakalani. Singabi iziphofu, limukani. Izimpi ezisemhlabeni zomhlaba azikuphela ezakushuka kudaladala lanamhlanje izohlala sikhona. Ngiqale nje ngodaba lwabamhlophe. Impi yomuntu omnyama labantu abamhlophe ayizikuphela. Bahlala besicuya njalo nje kusukela kudala, loba yinini, noma ngaze kuthiwa kwenzakala ini, loba enhle noma kuthiwa ubani kutheni. Okusalayo abantu abamhlophe bahlala besibulele njalo nje. Kuzoba nemikhuhlane, iziningi izinto ezizayenzeka. Kubuya elizweni lakithi badala, kakhulukazi thina abantu bakamthwakazi. Noma ngaze kube la ipolitical party, as long leyo political party ingeyabantu beMpumalanga, ngiqinisile ngiqinisile. Siyohlala sikhala noma singaze sikhulume yiphi imibono.
Dalibingelela sizwe sakithi lonke mabhakithi sesikhulumayo sikhona lapha sikhalaza. Ngike ngiqondise lapha kulaba abantu bezana, asibazondi izana, asiyizondi kodwa isenzo siyasizonda. Ngikho ngiza kuphinda futhi lokhu. Izana, isenzo siyasisona. Why? Ngizakhuluma ngento ekade ngikhona ngolwesibili ngisuke ekhaya. Umgwaqo wecholocho kusuke echolocho uzuzofika khonapha emuyesikolo lesesilapha emapulazini. Sigoqo khona umubi kakhulu, kudlulisa umubi kakhulu. Amatraka sezibaleka segebheli wethu lwawo sikosolusa. Sicela mangaya sikhalaza uhulumende elalele lokhu, engathi ekhalazele sehambe ngopha abantu. Hhayi, lokhu siyakuzonda kakhulu vele.
Studio 7 nje. Inkinga siyafaka amarekhoda lisiwali uyafaka wethu, angazi kumbe sikhuluma into ezingazwakali. Kodwa linikeza daily ukuthi bonke abafufaka ama-meseji, kodwa sizwa abantu one abahlala bekhuluma daily everyday, abanye asizwakali.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho kusithumela yena imbono kunombolo ezithi 1202-465-0318. Uhlelo Woza Friday kuleviki sihamba leqembu lerumba elilo Dumoluhle Express Band. Leli qembu lidabuka elupane kodwa licula likwele Botswana, lapho umholi walo uphethe amasingi abo amabili elesihloko esithi Sikhandimali kanye lethi Inkundla. Nangu ixoxa lo ntungameli nkomo we Studio 7.
Sibonana osakaza abahlika nebalaleli kuzonke indawo. Ekhulumayo nguTrevor Moyo odabuka eLupane esigabeni sasendamuleni. Okwamanje ngilapha eBotswana, qale ucula last year ngikhipha amasingi track angu-2. Then manje azokhipha amasingi track angu-2. Esihloko sithi Sikhanda Imali, izo ingoma engilazo manje.
Se usa por favor.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bawuthola njani?
Mafuna ukuxhumana lathi asearcha uFacebook igama elibhalwe Dumoruhle Express Band. Ikati ke neenombolo zethu zithi zona +26 7740 171 41. Uyakwazi ukungithola khona po kuWhatsApp uma ungafuna ingoma zethu, siyakwazi ukunikeza zona. Ikati nakula ku-intanethi ziyatholakala, la ku-TikTok sikhona asearcha Dumoruhle Express Band, uyakwazi ukusithola khona. Mawufuna ukuxhumana nathi yizo iinombolo zenu esizisebenzisayo, ukwazi ukulwazi olugcweleyo uyasithola khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Sicela lisixhase lathi siphakame sikhule lathi size sikwazi nathi ukufika kule level esifunayo. Angeke sibe ngalutho ngaphandle kwabalandeli. Isixhase lathi siphakame lathi sikwazi ukufika lapho esifuna khona. Ke umculo wakithi siyawuthanda, so ufuna ukuthi sithole ama-supporters sikwazi ukuthi sizabe siqhubeka silenzela into enhle balandeli wethu. Siyabonga.
Umculo werumba, umculo weqembu le Dumoruhle Express. Yebo bahlabela bekhona le Botswana bona bephuma eLupane. Bexoxa ke lo ntungameli inkomo uhlelo Woza Friday. Uyalandela ke uhlelo le Live Talk lapho esixoxa ngombuso kaZulu. Olivalelisayo yimi usithandekile emhlanga ngikhona pha Washington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.